Ambuya vatendai mbuya dzai gomo vanoti vakadzidzisa musukuru wavo mutauro wemaoko kana kuti sign language munguva yeCovid-19 vachitevedzerawo zvavaiona zvichiitwa panguva dzenhau dzerurimo rweshishona pachivhitivhiti. Mbuya gomo vanoti zvinonyanya kuvanetsa ndezvekuti muzukuru wavo haatumike kunzvimbo dzakaita sezvitoro kana kuti afambe ari ega kuenda kukiriniki sezvo asinganzwe kutinhira kwedzimotikari paanoyambuka mugwagwa.
Inini chichota azofamba ega manje inyaya yekuti ndinomutyira mota nokuti haana nzeve. Saka ndinotoenda naye ndikasvika naye mukiriniki atosvikotsanangura zvaro anotaura nemasaini. Anogona kuti musoro anoziva kuti musoro anogona kutaura kuti ndine flu. Anotonzwa kuti flu kana dziri nzeve anototaura zvadziri kuita nemaoko akachitotaura nemasign language.
Mbuya gomo vanokurudzira vakuru vanoona nezvedzidzo pamwe nevezvikoro kuti vawedzere zvikoro zvinodzidzisa mutauro wemaoko pamwe nemakiriniki kuitira kuti vana vakaremara semuzukuru wavo nevamwe vawane ruzivo uye kuti vasafambe nzendo ndefu. Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangairi vanoti kunyangwe hazvo mutauro uri kudzidziswa vasingakwanise kunzwa kana taura kudzimba uchibatsira kuti vanzwe zviri kutaurwa, dzidziso iyo handiyo inokurudzirwa vachiti ikodzero yemwana wese akaremara kuti awane dzidzo chaiyo uye nekurapwa kumakiriniki nekuzvipatara nyore. Vaendera mberi vachiti vabereki vakawanda vakabva vamira kuendesa vana vavo kuzvikoro kwavanodzidziswa mutauro chaiwo wemaoko munguva yakambovharwa nyika nechikonzero chedenda reCovid-19 apo vana ava vaigara vakavharirwa mumba.
Hatitorina kana syllabus yesign language, saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwe nekutaurwa vakanga vasinganzwe zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzinoparukidzwa sign language interpreter kuti vakwanise kunzwa zviri kutaurwa.
Amai Nyangairi vanoti vabereki vasingaendese vana vakadai kuchikoro vanofanirwa kusungwa nemutemo wachiti chikoro ndiyo nzira imwe chete inokwanisa kuvandudza upenyu hwevana ava kuitira kuti chero vakazoenda vega kuzvipatara vanokwanisa kutaura nemutauro unozikanwa wemaoko kana kuti sign language. Asi mbuya gomo vanodzoka vachiti muzukuru wavo anogona chikoro chaizvo asi ivo semunhu asina pekugara pavanoti ndepavo vanochinja pekugara nguva nenguva izvo zvavanoti zvinozovhiringidza dzidzo yemuzukuru wavo.
Kuchikoro kwaaka kwaienda vakatozvinzwisisa kuti inini ndakutobva natendai nenyaya yekuti ndanga ndisisina nzvimbo yekugara. Saka kwandakauya zogara moto yatendai inoperera pawaitawo inini kuti ndigona kumuka natendai kuti ndiende naye pawaita house handikwanise vhosi vanokwirwa kuni. Saka ndakabva ndangotaura tendai ndakunogara naye vachibva vangoti zvakanaka asi dai dzine nzvimbo kuno kudhuze.
Nyanzvi yezveutano amai Auxilia Tembo vekuWaterfalls vanoti mbeveve nematsi vane kodzero dzekuzvitsanangurira zvirwere zvinovanetsa pasina anoturukira uye vanokurudzira vana chiremba naana mukoti kuti vadzidzirewo mutauro wemaoko kuitira kurerutsa dambudziko iri muzvipatara nemakiriniki. Muna 2020 masangano matatu anorwira kodzero dzevasingaoni pamwe nevasinganzwe nekutaura anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind akakwirira hurumende pamwe nenhefenyuro yeZBC kumatare achida kuti pave neruzivo rwuri maringe nedenda reCovid-19 munzira dzinokwanisa kunzwika nyore nenhengo dzavo. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013 asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitsi.